hurumende haina mari yakawedzera yakatobira vashandi mari yakanyanyisa. Kunze kurikuwedzerwa mari kwaitwa uku kuri kuuya panguva yekuti mari yaisitambirwa muna 2012 nevashandi yatodzikira netimes 5 tichitarisa nemarets ariko nhasi. Kana vachizowedzera yadzikisa dzikira natimes 5 kuti munhu aisitambira $600 tikaidivida na 5 ndo mari yaakutambira nhasi. Saka zvazvongoreva ndezvekuti hurumende iri kunyeba kuti iri kuwedzera mari asi marets ari kukwira, vashandi vaisitambira nemaunited $. Vanga vakanegoshiera nemaunited $. Asi hurumende yaona kuti haisi kuda kubhadhara vashandi, yakati taakubhadhara nemaratgs asi tichapota tichikuwedzerai. Vatanga yatirets yacho yakatosiyana. Izvezvi vashandi vari kugunun'una, vashandi vari kuchema. Munhu aitambira mari shoma muna January ari kutoti dai January achidzokazve, nenyaya yekuti mwedzi uno wawedzerwa mari hauna chaachakwanisa kutenga.
Muri kumbotaura here nehurumende nekugunun'una kwamuri kuita uku?
Hurumende tiri kutaura nayo, takaiisira gwaro zuro ratakaiyeuchidza basa rainaro rekudzoreredza mari yedu kuti idzokere payanga iri muna 2012. Takavanyorera reminder yekuti no imbodzorerewo mari yedu payanga iri. Kana mukatadza hatichasara tiisina chekuita kunze kwokudzokera kumastreet. Havasati vatipindura gwaro iroro, tine magwaro atosi vatumira maweekly mamwe tichingoramba tichivayeuchidza kuti mune mari dzedu dzamusiri kutipa dziri kuita kuti varombo vatadze kuita basa, vashandi vatadze kuita basa ravo nemwoyo wose, zvichaitira kuti education sector iparare kana mukarega kutibhadhara. Asi vanoramba vakatinyararira, havana zvavari kutaura nesu.
Saka muchatora matanho api kana musina kuwana mhinduro inogutsai?
Isu taida kupinda mumastreets, vakatanga kutora vanhu vaitungamiriri vedu vachiponda umwe neumwe maprovinces zvichida kuita maprovincial protest. Vakatora vanhu vachiva abdakta, vachivarova, zvakaitika kumuchinoi, zvakaitika kumashonera necentral, zvakaitika kumanational leaders vedu, saka siraini ari kutaura. Saka asi hatiri kuvadzidzisi vari kuti hatiri kuzomirira ipapo. So ndorinouya ratiri kuita tichatenge tichitora vamutorimuve tichipinda navo mustreet. Ii kampeni yatiri kutanga next week kana zvinhu zvedu zvafamba zvese zvakanaka. Tichange tichiwana vamutuli mustreet. Vamutuli munhu wacho tingamushaya, asi tichauya nechimisikidzo chavo. Anenge aine chishuwo chaainacho chekumukumbira mari, vanhu vese vachanga vachisangana navamutuli mustreet. Izvi tiri kuzviita iri gadziriro yekuti panovhurwa zvikoro, vadzidzisi vachange vakagadzirira kuti vamutuli takasanga navo mustreet, vaona kuti pamari yedu hatichi azodzokere kumabasa kusvika vatibhadhara. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kuita nekuti vadzidzisi vatotsvirira, havana chekudya, havakwanisi kuenda mhuri dzavo kuzvipatara, havakwanisi kuenda vana vavo kuzvikoro kusvikira masalaries avo areviewa. Vatreatwawo sevanhu, asi tiri kuona kuti vari kure kure neupfumi hwenyika, uchidywa nevashoma shoma varikuratidza mazuva akanyanya.